Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 16 kukadzi 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Kana tichinge takwereta mari kuti tiishandise pamaprojects, kana maprojects aya achinge akuwana mari, mari iyi haisi kudzokera kunobhadhara zvikwereti.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti kunyangwe Zimbabwe ikaregererwa zvikwereti zvayo hazvirevi kuti zvinhu zvichaita zvakanaka munyika.
Pati yedu iyi tinoida, hatisi kumboirasa. Iye ndiye uchaenda zvake hameno kuti anoramba akaibata kusvika kupi. Totokumbira magamba ese emDC kuti musarega musangano uchiinda nemunhu.
Vaimbova mutevedzeri vomutungamiri weMDCT vaElias Mudzuri vanoti ivo nevamwe vavo havasi kuzorega vamonzora vachitora bato iri. Vamwe vashandi vebato reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora vanoti vari kuratidzira nhasi pamusoro pemihoro yavo yavanoti havasati vapiwa kwenguva refu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti nyika nemasangano ekunze akakuretesa Zimbabwe mari achasangana svondo rinouya musi wa23 kukadzi kuzeya nzira dzekuti Zimbabwe ibhadhare mari inosvika mabhiriyoni matanhatu emadhora ekuAmerica kana kuti US$6 billion inova mari yakawedzerwa pazvikwereti zvayakatora kunze ikatadza kuzvibhadhara nenguva. Imwe nyanzvi mune zveupfumi amai Chenai Mutambasere vanoti chinonesa ndechekuti mari zhinji inokweretwa haizoshandiswi pazvirongwa zvinenge zvakateteramwa mari iyi. Amai Mutambasere vanoti kunyangwe Zimbabwe ikaregererwa zvikwereti zvayo hazvirevi kuti zvinhu zvichanaka munyika nokukurumidza. Kana pasina kurwisa uori nokupindudzwa kwemashandiro anoitwa mashandisirwo anoitwa mari.
Chinoita kuti Zimbabwe itadze kubhadhara zvikwereti zvayo ndezvekuti chekutanga muZimbabwe munorasika mari nenyaya yeumori. Umori hunoita kuti kana tichinge takwereta mari kuti tiishandise pamaprojects, kana maprojects aya achinge akuwana mari, mari iyi haisi kudzokera kunobhadhara zvikwereti. Zvakare mari dzimwe dzinenge dzakweretwa kuti dziite maprojects akaita sekuhwange koliari ekuti vanhu vawane magetsi munyika, akaita sekubeka pipeline, mari dzacho hadzisi kushandisirwa izvozvo. Mari dzinenge dzakweretwa zvichinzi dzichashandisirwa idzodzo dzinonoshandisa zvimwe kana kuti dzinonobhadhara mamwe macontracts atisina ruzivo kuti macontracts aya sei akashandisirwa mari iyi. So mari inenge yatorwa nechikwereti inofanira iyo kuenda kunoshandisirwa zvayatorerwa. Kana yashandisirwa zvayatorerwa, tinozochitarisira kuti maprojects aya achange achiwanawo yatinoti return on investment. Iyi ndiyo inozofanira kuchishandiswa kuti ibhadhare zvikwereti.
Vanokweretesa mari ava havatauri here kuti mari yavo ishandiswe pane icho neicho kwete apo neapo?
Patinoenda kunokwereta mari kazhinji tinofanira kukwereta mari takanangana nekuti mari iyi iri kuda kushandisirwa chii. Asi takatarisa mupublic debt statement iro rinogadzirwa neavo veministry of finance, tinoona kuti mari dzinenge dzatorwa dzichinzi kana kuti mari iyi inofanira kuenda kudeka pipeline, mari yacho inoshandiswa kubhadhara zvimwe zvikwereti zvisina ane anonatsonzwisisa, kunyanya zvinenge zviri zvikwereti zvemastate owned institutions kana kuti ingava Zinara nezvimwewo zvakadaro. Vanenge vachipiwa mari idzi asi tisingazivi kuti dziri kuenda maproject api. Zvasiyana nekuti mari zvayakanokwereterwa hazvisiri izvozvo.
Mai Mutambasere, kana vanokweretesa mari vakaramba kuregerera Zimbabwe zvikwereti zvayo. Chii chinoitika?
Kana vanokweretesa mari vakaramba kuregerera Zimbabwe zvikwereti zvayo, zvinoreva kuti chikwereti ichi chinoramba chichibereka neinterest, chinoramba chichiwedzera, zvinoita kuti tirambe tichitadza kuchibhadhara. So tinoramba tava iyaya anoti debt trap. Zvakare zvinoita kuti Zimbabwe isawana vamwe vangada kutibatsira apo patinenge tichida zvakare kutsvaga mari kana kukwereta mari. Vanotarisa kuti tine zvikwereti zvakawandisa zvatisati tabhadhara, zvisati zvadzikira. So tinoramba tichitadza kuwana mari imwe yekuti tishandise mamwe maprojects as well.
Iyo Zimbabwe inofanirwa kuita sei nemari yekukwereta iyi?
Kana tichinge takwereta mari yakanangana nespecific project, ngatinzwisisei kuti project iyi zvichatitorera makore mangani kuti ipere, zvichatitorera makore mangani kuti tichikwanisa kuwana return kubva muproject iyoyo. So tine zvimwe zvikwereti zvokuti takatora kana kuti muna 2014, asi project yacho yakazotanga kuitwa kuna na 2019-2020. Zvichireva kuti between 2014 ne-2019 tukinge ya interest pachikwereti asi project yacho haisati yatanga.
Amai Mutambasere, kana makatarisa nyaya iyi, chii chamunofunga kuti chichaitika kuZimbabwe? Kana zvikwereti izvi zvikaregererwa, tingatarisira here kuti matambudziko eZimbabwe angapera?
Zvandingada kujekesa pamusoro penyaya iyi ndechekuti pare zvino tinonzwa kuti vekuminister of finance vari kuda kutarisira kuti vataure nevanhu vatakakwereta kuParis Club kuIMF, asi tinoramba tine zvimwe zvikwereti nemamwe mabhengi akaita seekunana China Exim Bank, India Exim Bank. So kuti nyangwe tikaregererwa zvikwereti zviri kuIMF, takaregererwa zvikwereti zviri kuParis Club, tiri kuramba tichikwereta, tikuramba tichiinge ya interest mune zvimwe zvikwereti zvapamidzirwa pamusoro zvekuChina, zvimwe zvekuIndia nedzimwe nzvimbo dzakadaro. So kunyange takaregererwa zvikwereti zvekuParis Club nekuIMF, hazvisirizvo zvichaita kuti dambudziko ratinaro rechikwereti, dambudziko ratinaro munyika kunyanya nyaya dzemari ripere.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi, amai Chennai Mutambasere vari parunare muJohannesburg kuSouth Africa.
Bato reMDC rinotungamirwa navaDouglas Monzora rinonzi raendesa tsamba kudare reparamende rekuzivisa kuti vamudzuri havasisiri nhengo yedare reSenate sezvo vasisiri nhengo yebato iri kutanga musi wa1 kukadzi. Izvi zvinotevera mashoko ekuti mutungamiri webato iri vaDouglas Monzora vakadzinga kubva mubato iri vaimbove mutevedzeri wemutungamiri webato iri vaElias Mudzuri. Vamudzuri vanonzi vakaziviswa pamusoro pechimiro ichi nemusi wemuvhuro. Evans Zininga abata mutauriri wemutungamiri weMDC vaLloyd Damba kuti tinzwe zvizhinji.
Angandoda kutenda kune mhuri yeZimbabwe nekuramba vachititsigira nekuteerera kumativi mana kwamuri ndichitikazwai makadini. Bato renyu reMDC rinotungamirwa navamunzura richiriko. Chechipiri, kuda kupa kutenda kune Studio 7 kuti pamukana kuti tsanangura zvekuita mubato ravo nezviri kuitika muZimbabwe. Chechitatu, regai nditi vamudzuri vakataurwa navo kanokwana kashanu nekasingaperi nekanoraudza kunzi imimi musaendese nyaya idzi kumatare tisati tapedzerana mukati, nekuti bato rine bumbiro remutemo, rine maprocesses anofanira kuitwa internally munhu asati aenda nenyaya dzake kumatare. Iyi uye zvayakaizoita resolution yeCongress. Saka ivo vamudzuri vakaramba vakarangwa kuti handiuye kuchiCongress chenyu, ini ndakuramba ndiri party member, ndiri card carrying member. Pedzezo izvozvo izvo vakutora bato vakuendesa kumatare.
Regai ndikubatei muromo zvishoma ipapo vaDamba. Muri kuti here vamudzuri vakakanganisa kuenda kumatare?
Saka mutemo uripo unotaura kuti izvo ukaendesa bato kumatare, ukaendesa nyaya kumapepa nekunhau, nyaya isati apedzana na musangano unenge watodzingwa iresolution ye Congress. Saka tine urombo kuti vamudzuri ndo vakatanga kudzinga vamunzuri vakaita musangano wavo vakataura nyika yese pamberi pemapepa nawo nematori venhau vachita kuti vadzinga vamunzura. Saka bato zvarakangoita vakati mhosva dzavo dzawanda yaagumi pazana. Saka yakaona zvakakodzera musangano wakaona zvakakodzera kuti varikole vavadaidze kubva kuparamende kwavangakamirira bato.
Svondo rakapera sebato vadamba takanzwa muchiti vamudzuri vakaziviswa nezvekumiswa kwavo kuve nhengo. Tanzwa nhasi kuti vabviswazve pauseneti. Vateereri vanoda kunyatsopanzwisisa ipapo kuti mutemo webato unenge uchiti kudii wenyika uchiti kudii zvinofamba sei pakudzingana dzingana apa.
Saka vamudzuri kutaura kwatiri kuita havasisiri nhengo yeparamendi nekuti vakazvidzinga vega musangano. Isu chatangoita kutaurira paramendi kuti vamudzuri vakatyora mutemo wemusangano haisisiri memba. Saka hapana chitsva nekuti ivo ndo vakatanga zvokudzinga kuti tadzinga vamunzura nevatungamiri vese musangano. Ivo ndo vapo kuri kutyora mutemo wemusangano.
Avo vange vari mutauriri wemutungamiri weMDC Valoid Damba vari parunhare kuHarare naEvans Zvininga weStudio 7. Evans abatavo vaElias Mudzuri kuti tinzwe divi ravo.
Ndazvitambira kuti madambudziko akawana vanhu vana vakawanda veMDC vachingobviswa namunzura asara ega iye achiti ane pati. Pati yedu iyi tinoida, hatisi kumboirasa. Iye ndiye uchaenda zvake hameno kuti anoramba akaibata kusvika kupi. Ndotokumbira magamba ese eMDC kuti musarega musangano uchiinda nemunhu. Mugofunga kuti MDC yatorwa yaenda hapana anogona kuimutsa here. Yes, vanhu vanogona kufamba vachiinda kune mamwe mapato akasiyana siyana asi hamuzivi zvamunondobuda nazvo ikoko, munongosvika zveyofa zvaita imotanga.
Vamudzuri maivepo kanyi pakatangwa bato reMDC iri, mave kuti raparara here? Paakuda kuti paitwe sei apa?
Saka chaidiwa apa institution inonzi MDC isimbi. Vanhu vawirirane, magogodera eMDC ngaataurirane vachitaurirana kusvika zvanaka. Kana zvaramba munofunga zvimwe asi muine maprinciples eMDC. Asi inini ndikutaura kuti vamunzura vafarisa vazopinda nomwenje mudziva, wokuti pese pavangadzinga vanhu vakuru vanofunga kuti vangangwara asi havana kwavari kuenda. Isu vasa vanhu vakuru vakaita sena hatidi zvokupota vanhu vachingorwa vachitukana.
Saka pachine here mukana wekuwirirana kana kunzwisisana zvakare mukutaura zvichienda kumberi?
Saka tinoapply pfungwa dzokuti dei vanhu vavotsvaga kutsvagana vachitaudzana kuti tione kuti tinoenda sei. Revolution haimiri nokuti pane vatengesa kana kuti vainda vaita zvavaita. Revolution inoramba iri mberi asi mweya werevolution ngauve wokubatana pafungwa dzokugadzira nyika, pafungwa dzokuti vanhu vabve kutonga zvose nomuromo, pafungwa dzokuti tive nemapolisi anonangana nevanhu vatakanangana nayatoti social democracy, ndo polisi dzedu.
Mitemo yebato renyu tambobvunzawo vamwe kuti tinzwisise vateereri vapabato ipapo, iri kukudzingisai, iri kukumisai, yamuri kurambana nayo ndeipi?
Mukazvitarisa hapana kana polisi 1 yakambobudiswa navamunzura kunze kwepolisi yekudzingana nevanhu vakuru. Iko zvinezvi vese vanga vari pamusoro hachisina. Tanga tichingoti pamwe tichakwanisa kubatanidza but takatoramba kuti handingapindi mahairaki yavo. Saka ndo zvatanzi takudzingai, ini handidzingwi mupati yangu, ndirimo mupati iyo yeMDC. Tinoda kutofamba tichitaura nevanhu mumaraini umu tichiwirirana kuti tozvigadzira sei zvatakatangira musangano, tichitaura futi nevamwe vanenge vachinepfungwa dzakafanana nesu. Ndofunga namashoko iwawo ndinoti kuvateereri, hazvizvi zvokuti ndadzingwa kutaura kwandiri kuita, kudzingwa mafuta ebasa. Vamwe vakambodzingwavo vakangogara vakazongoona zvichiita mberi. Vanhu ndo vanotakura ukuru. Ukuru hautakurwi nomunhu wani. Vanhu vanokuvhotera ndo vanotaura. Zvinochitarisai, hakuna kana province 1 ina chairman yeMDC. Vanongova maacting ega ega. Vanga variko ivavo vatatu ndo vakadzingwa. Vamwe vakaenda kare, hakuna kana machairman. Unoti takapedza Congress pasina kana machairman anobva province kusvika kuwadi. Saka ngati pafungei.
avo vanga vari vayambove mutevedzeri wemutungamiri webato reMDC uye vari nhengo yeSenate vaElias Mudzuri vari parunhare kuHarare naEvans Zvininga weStudio 7. Nasi MDCT yakaomesa tichiri panyaya yeMDC iyi zvakare vamwe vashandi vebato reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora vanoti vari kuratidzira nhasi vachinyunyuta nekusatambiriswa miyoro yavo nebato iri kwenguva yakareba. Vashandi ava vakatonyorera kumapurisa vachazivisa nezvourongwa hwavo uhu. Vari kutungamira urongwa hwekuratidzira uhu vamutandwa Machera vanoti vashandi vanosvika gumi nevanomwe vanoshanda mumapoka akasiyana-siyana mubato reMDC vave nenguva vasiri kutambira mihoro yavo. Vanoti vave nenguva mutungamiri webato vamonzora vachingovavimbisa asi pasina chinobuda. Ngatinzwei zvavataurira Jonga Kandemiri weStudio 7 pamusoro pekuratidzira uku.
Awi iripo ndeyekuti ndakapedzisira kutambira inini gore rakapera musi wa11 February. Munhu asina kutambira anosanganisira mutandwa Machera nekuti aive chief aid wakomiti. Kuna Kudzanai Mashumba, Philosophy wekwamudzuri, kuna Action, kuna Goba. Vashandi varipo vasina kutambira kana sendi vasiri aligned kwaari tinosvika 17 nekuti tisu taishanda kuvanhu vanopikisa dzagi pachikongresi chake chakaita chemanyebo. Chechipiri, mari yedu tinozviziya hongu kuti mari yedu igovernment grant inouya kamwe chete pagore oro kairi. Izvo tanga tichizvinzwisisa asi tiri kuti mari payakazouya muna December mushandi anokodzera kupiwa mari.
Zvikonzero nei musina kupiwa mari dzenyu paipiwa vamwe vashandi mihoro yavo?
Isusu taingo tikangopriticisa dhagi unobva tosuspend. Ndoda muziko rakaita hombe. Zvakatanga na Dr. Kupe pavanga vachiripo vatsanangura kuti ivo vakuda kukondesa dhagi mukongresi. Dhagi akatanga nekudzinga maaids ake zvinosanganisira mukoma Kudzanai Mashumba, mukoma George Rice namukoma Sembure Gandari ndobva vadzingwa. Maiko pakazodzingwa muparliament maaids avo adzingwa nechekare.
Makamboedza here kugara navo pasi vamonzera vacho semutungamiri webato kana vamwe vakuru vebato kuti muzeye nyaya?
MDC was formed nevashandi, isinzi ndeye vashandi, but nhasi vashandi vacho ndiyo tiri kuchema. Izvezvi tiri kumutsanangura kuda mari, ari kutsanangura kuti I don't have your money, I'm just assisting you. Mari ine MDC ine party. Asi paakatora 20% akati inini ndini president weMDC ndinofanira kutora 20%. Sezvo mataurandira so anotove ne 80,000 yaainayo yaakatora pamari achiti ndi president. Now kana taakumuti tichitipo mari dzedu otsanangura kuti I'm just assisting you kuti muwane mari yenyu, but iye ari president. Tiri kuwana mari pashnd, tine shop yedu yashnd fedha dzashop. Mari yacho hatiioni, ndeyake chete mariyo.
Ko kana mapurisa akakunyimai mvumo yekuratidzira muchaita sei?
Tiri kuenderera mberi nedemonstration yedu with or without police clearance. Tinenge tiri pademonstration, tiri kutanga tiri pamaubra police station, ndopatiri kubvira. Takananga kumbaka kuma Pleasant Heights. Majournalists ese, mamedia houses including ZBC, we are no rain fears. Tiri kupicha plastic tent makuseni pa papake tapatiaita demonstration yedu. Panenge paine pressa again yatichaita ipapo pamba pavamonzora. Saka tiri kutanga na 11 o'clock kusvana 2 o'clock. Munhu wese is invited. Mapolling agents vasina kupiwa mari, vaya vakashandisirwa motari dzavo dzikaparara. Huyai zvimo zvenyu zvese, mari iri kumba kwavamonzora.
Avo vanga vari vamutandwa Muchera, mushandi weMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora, vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Jonga abatawo mutauriri weMDC vaWitness Dube, avo vanoti vari kuzviita vashandi ava havasi vashandi vebato ravo asi kuti vanhu vakanangana nekusvibisa zita rebato ravo pamwe nezita ravamonzora.
Kufanira kuzikamwa nevanhu ndechekuti vamwe vanhu vanenge vari mapoliticians vasiri vashandi, nekuti vanenge vachishandira mapoliticians muzvinzvimbo zvakaita semadrivers kana kuti mabodyguard kana kuti maaids vanovabetsera vaya. Saka nenyaya yekuti tine vamwe vatungamiriri vedu vari kunzi vanofanira kunge vachigara medicinal hearings. Vanhu vacho ivavo vari aligned ndo vamunozoona vakuita zvavari kuita izvi. Takambozviona pakadzingwa muzvare Tokozani Kupe akutanga kushanda neCCC. Takaona vanhu vakaita sana mashumba vakutanga kuita zvimwe chete. Saka hazvisi zvitsva kuti mapoliticians anozoshandisa vanhu vanenge vachienda navo kana kuti vanhu vanenge vakadyidzana navo kuti vange vachisvibisa bato. Hapana zviripo.
Saka vashandi ava vanofanira kuenda kunani?
Nyaya vashandi vebato vanoziva kuti vanofanira kuendesa zvichemo zvavo kupi. Kuna chief of staff anoripota kuna secretary general, vanoripota ku finance and administration committee zvisati zvauya ku standing committee. Saka zvekuzongoenda kwa president kumba kwavo, kungoda kuvanyadzisira, kungoda kunyadzisira party, hazvina zvazvinoreva. Hapana chaicho chavari kuda chevashandi.
Munozviona sei zvinoda kuitwa izvozvi zvekuratidzira vachienda kumba kwa Monzora?
Vakuita politics. Tinozvitora sei political action and zvichaitwa maresponses anenge akarerekera mune zvepolitics rather than administration your party.
Avo vange vari mutauriri webato reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora vaWitness Dube vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7. Chombo tarisa zviri mumapepanau anhasi. NewZimbabwe.com inoti vadzidzi vepaUniversity of Zimbabwe vaviri vanoti vakadzingwa kubva musangano revadzidzi reUniversity of Zimbabwe Student Representative Council vachinzi vanotsigira bato rinopikisa rinotungamirirwa navaNelson Chamisa Resistance Coalition for Change. Munashe Masiwa naAlan Chipoi vakange vari munyori mukuru uye mutungamiri weUZ Student Representative Council. Zimlive.com rinoti hurumende inoti ichapindira mukumisa zvikoro mukumanikidza vabereki kuti vatenge uniform dzinodhura. Izvi zvakataurwa muparamende nezviro chitatu negurukota rezvedzidzo yepasi amai Evelyn Ndlovu. Newsday rinoti Zimbabwe ndiyo nyika ine chikafu chinodhura kupfuura dzimwe nyika, inoita zvikamu mazana maviri ane makumi masere nezvishanu kubva muzana, kana kuti 285% food inflation. Izvi zvakaziviswa neWorld Bank iro rinoti nyika yeVenezuela neLebanon dziri nani paZimbabwe, sezvo Venezuela ine zvikamu zana nemakumi mashanu nezvisere kubva muzana, kana kuti 158%, ukuwo Lebanon ine zvikamu zana nemakumi mana nezvitatu kubva muzana, kana kuti 143%. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 vashamarari vedu makadini pamwe chete navatereri vedu tinokudai mese. Enda ngoti nditaurewo kanguva yatirebei ndisina kumbotaura. Ndoda kukuzivisa chinhu wani chamangaanga musikazivi. Imimi vana veZimbabwe as well. Do you expect ZANU-PF to value education muZimbabwe? Yamasvarisa imisi. The reason ndakuudza ichikonzero kuti vasaona vasakoshesa education yevana venyu kana vana vedu ndeyekuti vana vavo havadzidzi paburonga secondary school kana pamusume secondary school kana pamunene high school. Get my point? Vana vavo vanodzidza kunze kwenyika. Sachinangwa chavo chokusabhadhara maticha vanoitira kuti maticha asadzidzisa nesimba, ivo vana vavo vachidzidziswa zvine simba kuitira ramangwana anouya akadzidza kuUK kana kukuamerica wherever in the world, anobva nedigrii rake kana diploma rake ikoko achiuya kuzotonga zvevana venyu ane education iri pamusoro pevana vedu. That is the reason why they don't want to value our education in Zimbabwe. You get my point? ndozvega pana chimwe vada kuti transit chingotongwa nako kusvatafa nokuti mwanere zvakanyora form 4 anozvaka pasa hapana kupasa inhema the few vakapasa kadai machicha ngachihoreswa zvakakwana dai vana vakapasa vakawandisa nechitupa chako chezinsek kumanova chakabata chitupa che UK unoka zvoti taonana rungwara bakandi ari paralirako takenda hangu asi zviongorore muzvibhundurudze pamusoro penyaya iyoyo ndiri mrs Clayton Chivanza ndiri pano pakempton park muchodheti thank you
pamberi mberi nezvamupf pamberi mberi nokubatana nyika inovakwa navaridzi vayo ndati ndimbomhoresa makombrade ekumberengwa tiri kumhoresa comrade marius wabata gore tiri kumhoresa comrade howard mavesere ndigomhoresa futi comrade louis kumasuku ndinomhoresa nacomrade mbudzi yadhura navose vari kukudhuvedi muri kumhoreswa haiwa nyika inovakwa navaridzi varo ndicomrade chihonya pasouth africa ndikukapa magadini vestudio 7 nasutere raiti raiti damba saroko vendamba bati ya Douglas ya hina kwainoindeya zero kukati daikatotende mukava nokumbira rogero kunachamisa vati vava vudze kuti taishandiswa mukana uchiripo because zvavakaita pavari vaida uyu vaida chigaro zvigaro bati hakuna noruda dhadhi chero kukai zvoita se for the group one vanomboona inini hapana kana ndakambonzwa inotaura nezvamwe ndoo nyaya womberi papa neiya ino yakasevha yaindawaiona kuti chamisa chovanodiwa navanhu hatisi nhemba dziya chamisa vanodikamwa navanhu chamisa vanodikamwa navanhu asi dambudziko riripo vanomuda vacho vazhinji vacho havabvoteri ndo chimwe chinoitika chero vakariga asi problem vari kudaisprofora vanodachamisa vacho havamuvhoteri saka dziminingo kuti kwai vanomuda vipako ndobva nonesa uye nenyaya yekuti dai vachinza kumusha vachinovhota inorege thank you
inini ndoda kungobatsira hangu ZANPF 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 yauraiwa neuya anonzi chafadzwa mugwadi Nick Mangwana muvhaza zvinhu zvavanotaura vanhu vaiva havatozivi kuti vanenge vachitaura kuti dai pamunenge muchibata vamiriri wemapato paipa mambosiyana mugwada wamatsvaga ana mahanzani ana matema danda itisvari nani kozi uyu mugwadu uyu hatozivi zvaanotaura anotofunga kuti anogara muHarare muno mugwadu zvosaka achitukwa nevanhu ndokoza aatombozivi zvaanotaura anotaura kuti hakuna vanhu vakarohwa kuzimbabwe kune runyararo wairowana kwamuri vamadhongi here hasi kunyatsonzwisisa vanhu kana kuti imhuka kozi iye kana achiti haana kuzviona kajobsara ari mujerijeri rekupiko kana asingazivi kuti muno mune political violence handaazivi matemuyo mugwadiyo kana achiti mune runyararo ngaasatori kwasina kuswera hazivi zvaanotaura
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti kunyange Zimbabwe ikaregererwa zvikwereti zvayo hazvirevi kuti zvinhu zvichaita zvakanaka munyika vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wemdct vamudzuri vanoti ivo nevamwe vavo havasi kuzorega vamunzora vachitora bato iri vamwe vashandi vebato remdc inotungamirirwa navamonzora vanoti vari kuratidzira nhasi pamba pavo pamusoro pemihoro yavo yavanoti havasati vapiwa kwenguva refu tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande ndichikusiyai muri mumaoko achris gande nenhau dzeeastndebele